Vachitaura pamberi penhengo dzekomiti yedare reseneti inoona nezvekuendeswa kwoupfumi kuvatema, varimi ava vati kunyange hazvo vakapiwa minda, varimi vazhinji vachiri kutatarika sezvo vachiti kurima mbatatisi kunoda mari zhinji. Sachigaro wepotato council varonald musekwa vakumbira kuti dai hurumende yavabatsirawo kunyanya panotsvagwa mishina yekudiridzisa.
Tine kushushikana kwakanyanya nekuda kwekuti potato rinotocontributa zvakanyanya pafood inodyiwa muZimbabwe. Munhu wese kazhinji achidya mapotatoes anenge atomira kudya upfu panguva semunguva iyoyo. Saka kudya mapotatoes tingatoti itori staple diet yemuno munyika, asi hatisati tawana rubatsiro rwekubva kuhurumende. Chatiri kunyanya kukumbira kuhurumende kuti panouyawo equipment inouya especially irrigation, nekuti mapotatoes anorimwa neirrigation, dai painewo equipment inopiwa specifically kana kuti yakanangana nevarimi vemapotatoes kuti vagone kurimawo zvakanaka vachisapota nyaya yefood security munyika. Ndosapoti yatiri kunyanya kutsvaka kubva kuhurumende.
Varimi ava vachemawo nekushayikwa kwembeu yembatatisi neutano munyika. Vamusakwa vati mbeu yavari kuwana munyika yakaneta uye imwe yacho ine zvirwere izvo zviri kuita kuti gohwo revarimi riderere.
Dambudziko guru riri kuwanikwa nemafamasi edu akapiwa minda nehurumende rekutanga nderenyaya yesidhi. Sidhi iri kuwanikwa nemafamasi mazhinji emuZimbabwe inoproduswa muZimbabwe kana tinogadzirwa muZimbabwe. Zhinji yacho yati kurei pamagenerations apa, uyezve zhinji yacho inowanika ine madiseases. Saka mayields acho kana kuti gohwo rinobuda ipapo harisi kukwanisa kuti varimi vagone kukombitawo kana kukwikwidza nevarimi vari kurima mavarieties ari kubva kunze kwenyika panguva ino.
Nhengo dzepotato council idzi dzakumbirawo nhengo dzedare resenate kuti dzikurukure nehurumende kuti vakwanisewo kurima pakapiwa vamwe vachibhadhara varidzi venzvimbo idzi inonzi pachirungu leasing. Vamusekwa vati mbatatisi dzoda kurimwa pakakura sezvo murimi asingakwanisi kurima paanenge apedzisira kuisa mbatatisi. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa nhasi vatura ongororo yebhajeti inoitwa pakati pegore. VaChinamasa vati vari kutarisira kuti 2017 ipere zvakanaka. VaChinamasa vati mari yakawanikwa nehurumende kuburikidza nemutero kusvika pakati pegore yakakwira nechikamu chimwe nechidimbo kubva muzana. VaChinamasa vati izvi zvichaita kuti hurumende iwane mari yebhajeti yemabhiriyoni matatu nemamiriyoni mazana manomwe emadhora panopera gore, inova iyo yaidiwa pabhajeti regore rino. Vatiwo hurumende yakabhadhara mamiriyoni zana nemakumi matatu nemana emadhora kuvarungu vachena vakatorerwa mapurasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.